Matuachiru here COVID-19 vaita mutungamiri wenyika kuno vaDonald Trump zvino zvinoita kuti tese tivashuvire kuti vaite quick recovery. Hopefully vanoramba vakasimba. We want everyone to get better. So tinovashuvira kuti in the course of the next few weeks he will do okay. But obviously tinoraisa maquestions akawanda kuti how is he going to do given zera ravo, because knows that chirwere ichi chinonyanya kukonzera bad effects kune vati kurei sepazera ravo vaTrump vari 74 years old. Saka ndo vamwe vatinenge tichitarisira kana vabata chirwere kuti pamwe vachazoda more medical support. Hopefully that won't be necessary for him.
Ko iko kubuda pachena kwaitwa navaTrump kunorevei kumhuri yeAmerica?
Kubuda pachena kwaita vaTrump kuti vane chirwere cheCOVID-19 ndizvo zvatinotarisira kuvatungamiri venyika nemaleaders pasi rese. Nokuti chirwere ka, ukabata chirwere, especially zvirwere zvinoparadzirwa seCOVID-19, kuzivisa hama neshamwari nevari padhuze vamunoshanda navo zvinhu zvinenge zvakanaka, so that munhu wese aite maprecautions aya atagara achikurudzira, like kupfeka maface mask, kuita social distancing, kuavoida macrowds especially muma indoors, kana vanhu vaita macrowds voita outside. Saka izvi tinozvikurudzira, endi kubata chirwere checovid-19 haifani kunge iri like a prison sentence. It's unfortunate because it can happen to anybody. Hazvinei kuti mutungamiri, hazvinei kuti ndipasta, hazvinei kuti munhuwo mupfumi murombo.
Kubatwa nechirwere kwaitwa mutungamiri weAmerica uku kunosiyawo papi vamwe vanga vachine fungidziro yekuti chirwere ichi hachiko?
Kubatwa chirwere kwavaTrump should be a wake-up call for any leader out there and for all of us sevanhu pasi rese kuti tinofanira kuteedzera zvatiri kuudzwa nemachiremba nevanhu vanoita public health.